Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinenge zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yevatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo vari pazvigaro, kunyanyanyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations.
Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhuma yeUnited Nations iri munyika.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Masangano anoona nezvesarudzo okurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Masangano echidiki oshushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko achangotambira anoti motokari yemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa yapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU PF. Mutedzeri wemutauriri webato iri vaOsalo Siziva vaudza Studio 7 kuti havasi kuziva kuti pane munhu akuvara here sezvo vanhu vabva vatanga kuita bararamhanya vachitiza. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Masangano evatori venhau anoti ari kushushikana zvikuru nekurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura nenhuma yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vari kushanya munyika mavari kuongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau havasi kubvumidzwa kutora mifananidzo yamai Dohan pamwe nekuvabvunza mibvunzo panguva iyo vari munyika zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoongorora mamiriro ezvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika. Vatori venhau havana kubvumidzwa kutaura namai Dohan pavakasangana navamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende nezuro. Nhasi vatori venhau varambidzwa zvakare kutaura pamwe nekutora mifananidzo mai Dohan pavaita misangano nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa, mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuke Malava pamwe negurukota rinomirira provhinzi yeHarare vaOliver Chidhau. VaNigel Nyamutumbu avo vanoshanda nesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vashanda zvakare nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza vatori venhau kutaura namai Dohan.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rino bvumidza rino taura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko angava mapepanhau kana emasaisai kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo vari pazvigaro kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations kuti vanhu vazive zvikuru sei chavafambira uye vazive uyewo nemutsvagiridzo nemuongororo dzavo vanhu vange varipo.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vagolden maunganidze avo vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau.
Inyaya inounza interest kuvana vezimbabwe, saka vanhu vose vanenge vaida kuziva kuti zvii zvaitika pazuva rimwe nerimwe. Saka tinokurudzira kuti hurumende ipe mukana kunyanya-nyanya tingati kana zvavo vaita mameeting ava vanenge vakavharirana, asi vachingopedza vanofanira kuti vakwanise kuunganidza vatori venhau vataure maringe nezvanga zvichiitika, nekuti vatori venhau ndivo vanolinga mapublic officials vakuru vakuru ivava nevanhu vari mumastreets nemunharaunda dzakasiyana-siyana vanenge vachida kuziva zviri kuitika kungava kuHarare kana matunhu akasiyana.
Vanyamutumbu vatiwo kurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura namai Dohan kunoita sokunge hurumende ine zvairi kuvanza. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wedare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet meeting. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik Mangwana vanziwo vari kunze kwenyika, asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge Jaramba vaudza studio 7 kuti amai Dohan ndo vakakumbira kuti vasataure nevatori venhau kudzamara vapedza misangano yavo.
She says she doesn't want to talk to the press before it affects five. And it makes a lot of sense. Nem tida kuti ataure chii aita parachute into Zimbabwe. First encounter yako was with the president yesterday. She's just beginning to have a CLA program. Anenge akuzvipronounza on what, quite frankly. So she has told us to come down at a press conference on the 28th. Our representative picture the situation in Zimbabwe. Yes. So really, in there, I know I'm going to name my new cycle, baby, but the news still has to make sense. Otherwise, it's going to go to our mother, that's not content.
Studio 7, I know when I'm going to deliver my door and Panesha Toro and Avacharamba, Paurongo, Kazivis, when I'm going to go to my door and Vakatarsir, which I'm going to go to Kuruko Takawanda, we have a Katarsir, Shania, Doroba, Revula, and Nemugovera, both end the commentary and HPRs on Dornoya, Kunzeko, Urongo. Hurumende uhu amai Dohan vakatarisirwa kuti vachasanganawo nevemapato anopikisa vemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vedzisvondo nevamwe. Asi hazvisati zvazivikanwa kuti misangano iyi ichaitwa rinhi. Mushure mekushanya kwavo, amai Dohan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya vamunangagwa, avo vanogara vachiti zvirango izvi zvibviswe pose pavanenge vawana mukana wokutaura nevekunze. Vanoti zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzinosvika mazana mapfumbamwe dziri kuvhurwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC dzinofanira kushambadzirwa zvakanyanya kuitira kuti vanhu vazive kwekunyoresa. Nunuraijena anotipanya inotevera.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosi Bunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota, vachiti vanhu vange vachifamba michinhu yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo.
Tine vari kunzvimbo inonzi Dandanda kuLupane vanga vachitrafela zvinhambo zvingapfuure 125 kilometers kuti vasvike pane registration center iri kuLupane. Tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vanga vachifanira kufamba zvidano zvinosvika kuma 80 kilometers kuma 100 kuma 200 ikoko.
Vapopo zvibunu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana, vachiti mamwe mapazi hurumende akaita serezvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete nezvek nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa.
Asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo vanofanira kuramba vachiwedzera manamba iwayo, nekuti takuenda munguva yesarudzo. Takuchitokumbira zvakare kuti even vekwamutsviti vanotorisa zvitupa nemabetsetiketi vabva vapindawo mundima, vabva vatitanga kupawo futi vanhu madocuments ekushandisa, nekuti kurijeza kuvhota kugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamutsviti vanga vasingape zvitupa. Tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutovhura zvekare mamwe macenters akati wandei kuitira kuti pose paropuwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo zeki inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvedanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo kuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzifanirwe kunge dziri kumwe chete, uye zeki inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini, nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kutizive kuti vari kutanga rini, nekuti it's one thing kuti tabvuma kuti tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa, saka takamirira kuti vachizanuse kuti zvichatangisa rini.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadok Chivasa vati zeki inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Tiri kukurudzira zvakare kuti zeki ngaikwanise kunge ichifamba vachiita madoor to door sezira zvinoitwa nevanhu vesensors vachirejista, vanda kurejista ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisa kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejista vanhu.
Hatina kunzwa divi rezeki kuti ichatanga rini, uye kuti nzvimbo idzi dzichange dzakawandira kupi, sezvo mutauriri wezeki vautoli Slaigwana vati titaure naamai Joyce Kazembe asi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinoti harisi kufara nemhirizhonga iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2023, zvikuru sei mhirizhonga yakaitika kumasvingo kwakapwanywa motokari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pamwe neiri kuitikawo musarudzo dzemuZANU PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutungamiri wesangano reYouth Alliance for Democracy vatichaona masiya mbiri, avo vataura vakamirira mubatanidzwa wemapoka evechidiki anoshanda mumatunhu ose enyika weYouth Coalition on Electoral Reforms vati vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamasiya mbiri vati havasi kufara nekupwanywa kwakaitwa mahwindo emotokari yavachamisa kwacharumbira mudunhu remasvingo nenhengo dzeZANU PF. Vatiwo havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakawanda munyika apo paiitwa sarudzo muZANU PF dzemadistrict coordinating committee zvavati hazvipe nyika chimiro chakanaka.
Zvinova izvo zvinokashikamadza kuti sezvo takunangawa maelections mhirizhonga iyi yakutanga kuoneka munyika yeZimbabwe, izvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zviitwe zvakare sezvinhu zvaive zvinhu zvaitwa kare, zvinhu zvatisingatarisiri kuti mukore uno zvicharamba zvichiitwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panouya rapotuwawo tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo Waru kuruonga siku nesikati kutuweta mafake abductions isei sea chaka ona paa. Tiruku ziziwa zoese izuzu.
Zichaka dai, vama siambiri wakuruzira vimapatu ezu matongeru wenyika. Kutiva chage rutsigiro murunyararo. Vaka kuruzira zvakare mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa. Kutiva torere matano wa Patrick Chinamasa. Au wavano tivakataura mashoko anokuruzira mirishonga. Pavaka tivachamisa ndio vakange vadena vano yukuma swingo. Nekuda kutawara navo iwo vasingadi.
Tino kuruzira mvatungamiri wenyika tongi wenyika kutivara tizi. Guarare runyararo kuvanhu vanovatevera tinotaura kuti vatungamiri wenyika vamunangagwa vatsiure pajekerere vachinamasa mashoko avakataura nekuti mashoko aya tinotyira kuti ane njodzi pamberi nekuti anokurudzira vanhu kuti kana vasina kufara nezvange zvaitwa nemumwe munyaya dzevatongerwe nyika vashandise mirishonga senzira yekugadzirisa zvinhu zvinenge zvinetsa ayo mashoko anofanirwa kunge asingawaniki nekuti vanhu havafaniri kukurudzirwa kuti vaite mirishonga.
Hatina kukwanisa kutaura navachinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vamasiambiri vakurudzira nhumwa United Nations iri kushanya munyika amai Alena Dohan kuti vasaswere vari mumahofisi vachiudzwa chinhu chimwe chete nehurumende vachiti amai Dohan vanofanira kutenderera nyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu.
Tinokurudzira nhume iyi kuti iuye ione chokwadi chiripo pa ground, ione chokwadi chiripo muZimbabwe, izvionere isaite kuti iudzirwe nekuti zvinoitika zvikazhinji ndezvekuti vanenge vachitungamira vanoti munhu auya voti regai timuudze zvakati zvakati. Isu tanga tichikumbirira kunhume iyi ndechekuti ione mamiriro azvikaita munyika chaizvo chaizvo, itaure nemapato nemapoka akasiyana siyana atinoti mastakeholders aya, isave inichataura nevanhu vamwe chete nekuti haizowani kuona jekeso yekuti zvinhu zvakanyanyomira sei munyika. Zvinhu zvakaita sei mirizhonga izvozvizvi zvinoitika panguva ino iye murapoti wauya achipinda muZimbabwe hazvikurudzirwi nekuti zvinoramba zvichiratidza kuti hatisati takukoshesa kodzero dzevanhu.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinotiwo riri kuda kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga kuitira kuti zvichabuda musarudzo idzi zvigotambirika. Sangano iri rinotiwo mitemo inobata mafambisirwo esarudzo inofanira kuvandudzwa izvo zvatsinirwa navachamisa avo vanoti zvinokwanisika kuitwa kana hurumende yakazvipira.
Mareforms anogona kugadziriswa nguva yose yose. Munoziva isine gwaro rakanyora rinonzi principles for a credible election price. Kureva kuti the price yatinofanira kubhadhara kuti nyika inake ndo mareforms iwayo.
Tevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyika dzekumavirira dzakaita seamerica nedzimwe dzakatemera Zimbabwe zvirango, izvo zvazoita kuti amai Dohan vakokwe navamunangagwa kuti vazvionere pamhino sefodya kuti zvakanganisa raramo yeveruzhinji zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Hurumende yakazoisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva rane zuro vanhu vafa necovid-19 vanga vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 4659 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu kana kuti 132,405. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vakanga vava mamirioni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu kana kuti 3,228,506 uye vakanga vabaiwa nomba yepiri vakanga vava mamirioni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. Yasuka nguwe kutitimbotari saja itika kune dzimwe nyika. Mauto emu Ethiopia ari mudunhu reTigray anoti hurumende yenyika iyi yakarwisa nemuchadenga guta guru redunhu iri reMekele. Vagari pamwe nemasangano anobatsira ari mudunhu iri vakataurawo pamusoro pekubhombwa kwakaitwa nzvimbo iyi. Sangano renhau rehurumende reEthiopian Press Agency rinoti mauto ehurumende emuchadenga akarwisa nzvimbo iyi akanangana zvikuru nezvikwanisiro zvekufambiswa kwemashoko. Sangano United Nations rinoti riri kuongorora mashoko ane chekuita nekurwiswa kwedunhu iri. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa zvitevera mafashamu emvura akaitika muIndia mudunhu reKerala. Misha yakakukurwa migwagwa ikaparadzwa nemvura yakanaisa iyi sekuburiswa kwazvaitwa nesangano renhau rePress Trust of India. Sangano renhau iri rakataurawo nevakuru vakuru vehurumende avo vakati mitumbi yevanhu vakafa yakawanikwa matunhu madiki maviri anoti Rekota Yami neIduk ayo anonzi ndiwo akavhiringidzwa zvakanyanya nemafashamu emvura aya. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti upfumi hweZimbabwe mukupera kwegore huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu zvishoma kubva muzana kana kuti 5.1% kwete zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% sezvaraimbenge rataura. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanotenderana nezvekutaurwa neIMF nekuti
pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pawe nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka naiyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro eupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusimuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi. Magetsi iko zvino ave kuti netsei.
Asi hurumende ichiri kuti upfumi hunokwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.8% mukupera kwegore ichiti izvi ichazviita kuburikidza nekusunga vemabhizimisi vari kunzi varikukanganisa upfumi hwenyika nekutenga nekutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu kunyangwe vanenge vawana mari nemutengo wakaderera pamusika wekuRBZ. Sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries mashoko kuvatori venhau rinoti zvekusunga vemabhizimisi hazvishande uye zvichapa kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vari mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai BT.
Izvi takambozviona mikore yapfuura iyo. Vamasimirembo Goodwills navampofu, vampofu vari Minister of Trade Obed Mpofu, vakaita bishi rekusunga vemabhizimusi neainzi National Pricing Commission, but mitengo inokwira kana kuti it's a function ye supply and demand. Kana zvinhu zviri zvishoma zvinotokwira. Apa chanyanya kuita chishoma inyaya yeforeign exchange. Foreign exchange ishoma, ma US dollar mashoma. Auction yavaita iyi haisenzeba, yakoniwa.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vati vemabhizimisi havafanira havo kuregedzwa vachiita madiro aJorgina.
Vanamuzvina bhizimisi vane responsibility sema community leaders, vanhu vekuti munyika vanenge vakatotarisirwa kuti zvavari kufunga zvinenge zvichizopa direction kuti upfumi hwenyika unonanga kupi. Saka nekudaro vanenge vachitarisirwa kuti vaact responsibility, vachiratidza kuti vanhu vari kuziva zvavari kuita, vasingaiti zvinhu zvekunyanya kutyora mutemo kunyanya panyaya dzezvemari idzi. Nekuti katasa mari dzakawanda dzinobva kureserve bank dzeauction dziri kuenda kuna vanamuzvina bhizimisi vaombe vavo. Hongu hurumende haifaniri kumhanya kusunga vanamuzvina bhizimisi. Nekuti pane zvimwe zvatinokwanisa kuita inonzi pachirungu ya moral suasion yekuti vanombotaurwa navo. Takatasa sei financial intelligence unit, vanhu vanoziva nemuono uri mberi wakadzama wekuti vanenge vachitoziva vatori neumbowo hwakakwana. Saka umbowo uchitarisa kuti vanokwanisa kuenda kune munhu waanenge watoona vachitomuonesa kuti taona kuti urikuita zvakati 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 zvimire. Ukaramba uchizviita uchapedzisira wasungwa. Saka ndo zvati kutarisira tozotarisa nyaya yekugadzirwa auction. Hongu ndizvo zvinofanira kuchiitika kuti auction ngaigadziriswe ite zekuti muna ninga nzawana mari acha iwana munguwa ya kakozira huo izi zinu za kakosa ni kuti zinu pa ya tinodi confidence motion system.
Sachi Garowe Zimbabwe Anti-Corruption Commission Amai Lois Matanda Moyo vakatoyambira kuti vemabhizimisi varikuita zveuori vachasungwa kuratidzawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana. Dora remunyika riri kuramba richaya simba zvekuti pamusika wemukoto dora rimwe rekuAmerica riri kumbotengwa nemadhora mazana maviri emuZimbabwe kana kuti 1:200 asi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction richitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe chete kana kuti 1:90. Sangano reCitizens Initiative rakabatana nerimwe sangano reCommunity Podium mukutanga chirongwa chakanangana nekusimudzira vagari vemunkai avo vari kuchema vachiti vechidiki vemunharaunda iyi vari kufamba nzendo refu pazuva kuti vasvike kuchikoro. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki Mike Oveo Studio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reCitizens Initiative vaFreeman Chari avo vati sangano ravo rakaona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vekungai ava.
Community Podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yeGwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro. Vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati Susu Citizens Initiative ngatishandei tese. Susu tinokwanisa kuti tiite noise yekuti vanhu vazive zviri kuitika, vanokwanisa kukandawo mbichana. Toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga. Nemba yema teacher ya sana hezo kutaka batataka GoFundMe yawa ne about $2,000 tukutarisira kuti tinga kwansa ureza $10,000 basarofamba to peza chikoro wana kwansa kuzidza vari munzvimbo yaka naka.
Chii chakaita kuti sesanda nomude kubatsira vagari vavenyika?
Tinongotarisa maproblems arikuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Saka patinoona kuti apa dai pagadziriswa kazhinji kacho tinoti kuvanhu onaiwo zviri kuitika apa madi tabatana tadini vanhu vaitawo kusvika apa. Tinoda kazhinji kuona kuti vanhu vatanga vaitawo something vari kugozherwa apa then tosvikawo toti nyika iri kuti takwanisa kukutorayo kubva papa D kukusvitsayo pa Z. Patakaonawo veCommunity Podium wabuditsa documentary ravo takabatikana. Ngatiite zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Imari inokwana here mukubatsira vagari vemungai?
Aiwa, mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro. Asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvine zvi ndechipi. Saka tiri kutarisa iwona kuti tikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri. Iko zvino izvi vari kuda madoframe, vachada kuisa roof nekuplaster. Saka tikati isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo. Vanhu vakasapota kudarikidza tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zviburani nekuvaka matoilet.
Chipetedu huru kuredu mukoma Freeman ndanichikumbira kupfumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai vanokwanisa kubatsai sei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana ku.
Ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari munondiwana paFacebook paTwitter DM rangu rakavhurika mameseji anga akavhurika munonditumira. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org.
VaFreeman Chari mukuru wesangano reCitizens Initiative vachitaura vari parunare naMike Ove weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Ove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi, tiri kutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa nevechidiki zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Tiri kuzeyawo zvekare nevechidiki nezvezuva reInternational Day of Rural Women rinocherechedzwa pasi rose musi wa15 Gumiguru nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri eZimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Ove, Nas Maneru na8pm.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika. Masangano anoona nezvesarudzo ari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. masangano iwe chidiki anoti arikushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaimbinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesivili mhlaka 19 kumfumfu 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
UPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu-12 ezimlandelayo khona kule United Nations Envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe iZimbabwe Electoral Commission. Intatheli zindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokhu kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu-PF. UChamisa obeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalibikela mahlabezulu ukuthi uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu-12 ezimlandelayo khona kule United Nations Envoy ezekhangela ngama human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisupporta iZANU-PF, lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le-civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu, ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile. Sisesaba ngisho lesithunzi sayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo, bethela ithe gasi, bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula, asifuni izihliwi, sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abafunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla lezanu PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolulu bangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. UMavis Gama uyalandisa.
Emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla, umqondisi wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms, umnumzana Tshaona Masiambiri, uphe umzekeliso wodlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labe ZANU PF.
Konke lokhu vele sithi thina njengomangalisi asikuthakazileli ngoba into ethiwa i-violence asiyifuni lapha elizweni lapha, especially sisikhangele into esikhangele ama elections azayo ku 2023.
UMasiambiri uthi njengabatsha bakhuthaza abenhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Africa ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe.
So sikhuthaza iSADC le-AU ukuthi bekhulume la lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo beme i-violence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ngama elections azayo. Ama elections awinwa ngama cebu lawa eliyotshela abantu ukuthi singazivotela siyayenza kulokhu. Ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections. So siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe, ngakube lokuthula ama-elections ya 23 kayenzwe ngokuthula.
Bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabe ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe. Kunsukwana esanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zemashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo. Abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabezanu PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Isiphathamandla ZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli izindaba ukuba bekufanele ahlaselwe uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Intatheli izindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations uNkosazana Alena Dohan, yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla leZANU PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe uthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa intathelo izindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso. Intathelo izindaba eziye edalela eParliamente ngesikhathi unkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lobudlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe. UCollins Ncube intathelo izindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu.
Kunzima bakithi ukuthathela izindaba oseZimbabwe ngoba kathesi sikhangele u-UN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imfanekiso laye kumbe si-share information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenzani la lapha sazisizizakala nezizibhadu kuba nzima kakhulu.
Ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo.
Ukuthi imedia layo ithi play role yokwazisa abahlali bezibhadu ukuthi hayi silesethekele sinje esilandele lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje ukwenza ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto ezizalwane zezibhadu ngomuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozwisisa ngendaba zama-sanctions.
Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba uthi unkosikazi Doan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba.
He says she doesn't want to talk to the press
uthi yena akafuni ukukhulumisana lentathela izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho. Kuyezwakala lokho. Lifuna ukuthi athini yena elethe kweleZimbabwe ngovivi nje. Uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe. Manje lithi uyabe esekhuluma esithini.
Bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba xambili kukahulumende ke lokho njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli zindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane 6631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota zona ezingamakhulu ayithoba mnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yiyo ehlela lezindawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi iZeki kumele ivule indawo eziningi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni bengagcini bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuthi bayebhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi kumele kube le registration center kuyo yonke indawo agcwale kuzo zonke indawo emakhaya emadolobheni kungabi khona ohamba uma ngo omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Cora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo ubhalisela ukuvota.
Ithembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana basinyelele ekuyeni register kube seduze labo kungabi into ehlupha ukubana uphakame uye register ngokwindawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
Sasizacela ke labezithupheni ukubana laba bayirole isame program ezancedisana kumbe ezarolwa out yesikhathi sinye labe voter registration ukuze abe ma-youth akhona ukubana athole ama-identity card.
Unkosikazi Abigail Mopambi, umqondisi we-this constitution, ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubongela lokhu okwenziwe yizekhi, kodwa ke sicela ukuthi ngala masenta ayangezelelwa njalo sifisa ukuthi ikakhulu abatsha sifiso sami kakhulu ukuthi ngabuyakhwaliseka bagijime lobuningi bayebhalisa ukuvota isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi kungabi lomuntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakoBulawayo uSibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana useyenzile kwakhona kusasele isikhathi esikele. Kade sikusolayo ukuthi amalokhuzeni ama-station akhona akude lakude khatshana nakhatshana.
I-commission ebona ngezokhetho ezweni eZimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba munemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka-2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole voters roll. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhuthwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Waye waba ngumongameli welemelika uMnumzana Bill Clinton ufike emzini wakhe edolobheni le-New York ngesonto ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngehlobo ebezingelani elomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngama-92 AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa zwe nemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla uMnumzana Belief Kawule.
Abantu baphila nzima izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende kenelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwe asponsor iterra esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi naleyenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Sixhume njalo omunye usomabhizimusi ozimeleyo umnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina kadli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against anything that is a financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, which one is Zimbabwe so zikwanise access imali ezinjengeze development from into zinyabo IMF.
Imelika lePilitane zithi uhulumende weZANU-PF kumele ekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izihlezo zomnotho kazisuswe ukwenzela ukuthi ngaso kusiza lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezo zomnotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya ngeconfidence ekhona ukuthi kambe-ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele kulokuthemba ukuthi labo ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilaba abangena-ke banqobe-ke ngokuriga, kube yilaba abalocuku abatshaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu. Khona lokhu izinto ezinjengazona lezo eziningi-ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba siqakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kula mankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere, iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye. Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba i-Community Podium bamanyanela be-Citizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe we-Studio 7 uxoxelo Nkosi Khona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium.
thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise i-community le sasesixhumana labe sithi since initiatives sasese creator okuthiwa iGoFundMe lapha uGoFundMe i-targeted ukuthi si raise about 10,000 i-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors i-roofing material ama door frame ama window frame laba glasses akhona ukuthi ibe yi-classroom block epheleleyo njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi njalo o teacher labo balendlu eyodwa bahlala bengu 6 low headmaster khona lapho so yindaba esifisa ukuthi nje community podium singabi ingqoqo nje sixoxa ngayo kodwa nxa kulalawa abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi asila ngisho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhana so abazali labo balesifiso sokuthi bakhe isikole kodwa sokuthethe 5 years kwehlula.
Kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkaya?
Njengenhlanganiso i-community podium thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo kungaba kusemath north kungaba semath south sixoxisane lezakhamizi zenkayi lapho esihlangane khona le ntombazana okuthiwa u-Aqueline Nkomo yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo 11 kilometers evela esikolo ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya esikolo lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena iGwelutshena secondary school isikolo esingela yona isakhiwe sisodwa kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla sifikile sesikolo akule building eyodwa engakapheli abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali abaye behlanganela isamende bengu 2 abanye 5 bezama ukuthi bephede lesisikolo so izo lezi nhlupho esihlangane lazo sixoxisa lezakhamizi khulume ngehealth futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana no u-admitwa ubuya la wakha amanzi ngoba kulamanzi esibhedlela lasezikolo futhi akulamanzi so abantwana bathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza ama-toilet leyogeza izandla uma bengena esikolo njengoba kusike ku-COVID-19 pandemic kukunje.
Hayi isikhathi sesesihliwe ngumangoyi David Gqiba lengxoxo
GoFundMe leyi ikhona ku-Citizens Initiative njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena bexoxa ngendaba zamanzi ze-health zona lezi zezesikolo itholakala ku-community podium YouTube account esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezishiyene akuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise umuntu sengaphathisa ngaku-GoFundMe mayekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo lezi izinye indlela ade sesizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana abasendaweni ezijiyeneyo bengacontributa then singaqeda lapho sesi-implementa ke leyo project yokwakha i-main power ikhona abazali bathi bona bangatshaya izitina baqede yonke into baplaste bathini.
Unkosi khona David ngomsakazo we-community podium ubexoxa lo mic wobe we-studio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo lizadlala lingekho ekhaya iqembu le-Highlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 2. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela ele-FC Platinum kusigaba se-quarterfinal somncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo yesibaya sika Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni yiwalo elungelo lokwana yilokhu edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya ukutsho ukuba iqembu le-Highlanders liza kuyadlalela enkundleni yemandaba lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika Group 4 njalo kunqobe khona iqembu le-FC Platinum. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu futhi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni ye-Papa Fields.
Umdlalo onzima esibhekane lawo kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu lenkezi Platinum nawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphume lamacebo okuba sihambe khonale siphenduka lempumela enhle.
itambule chicken inilo eliqethele phezulu ngalane kusifaska group 2 njalo lizemukela ilengezi platinum stars nasemakumeni amanye amaqembu adlilele kusigaba sequarter final ngabalisa ile dynamos lona ilhlezi phezulu kwengalane kusifaska group 1 njalo lizadlala nele black rhinos eliqethele sendawini yesibili kusifaska group 3 itambule harare city lisendawini yesibili kusifaska group 1 njalo lizadlala nele cranbourne bullets okuyilo elinqobe kusifaska group 3 inhlanganiso ye premier soccer league ayikatsho ukuba imidlalo le izadlalwa nini njalo ngaphi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso yeConfederation of African Football iCAF isithe inkundla yeNational Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu lase-Ethiopia ozakuba khona ngenyanga kaLwezi. Inkundla zakwele Zimbabwe zitholakale ukuba kazikho esimini esidingakalayo ukuba kudlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo, kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa yeNational Sports ngesikhathi lisalungisisa okumele kulungiswe izinto okuthiwe ezilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat, amagedi angena uZulu asebenza ngegedi, indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye nokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.